this message, things that wasn't so from the beginning, by Brother William Marion Branham, was delivered on Thursday morning, January 19, 1961, at the American Legion Hall in Beaumont, Texas, USA. Maridzo ii, zvinhu izvo, zvakanga zvisina kudaro, kubva kumavambo, nehama William Marion Branham, yakaparidzwa china mangwanani, ndira 19, 1961, paAmerican Legion Hall, muBeaumont, Texas, USA.
Of his days, teaching things that wasn't so. I suppose if he come today, he'd find the same thing. Things that wasn't so from the beginning.
Emazuva ake, vachidzidzisa zvinhu izvo, zvakange zvisina kudaro. Ndinofungidzira kuti dai iye aizouya nhasi, aizowana chinhu chimwe chete. Zvinhu izvo, zvakange zvisina kudaro, kubva kumavambo.
If you always want to know what's truth, go back to the beginning. Go back to Genesis and you can take ever cult and ever true from the day.
Kana uchigara uchida kuziva kuti chokwadi ndechipi, dzokera kumavambo. Dzokera kuna Genesis, uye unokwanisa kutora chinamato chega chega, chakatsauka, neche chokwadi chega chega, kubvira nhasi.
The plants all begin in Genesis because Genesis is the seed chapter of the Bible. And if we want to know what is right, go back from the beginning, just like I was trying to say last night. When God once makes a statement, he can never vary from that statement. He's got to keep it all the way through.
Kungo, zvirimwa zvese zvinotangira muna Genesis. Nekuti Genesis ndicho chitsauko chembeu chemuBhaibheri. Uye kana tichida kuziva izvo zvakarurama, dzokerai kumashure kumavambo. Zvakangoita sezvandakanga ndichiedza kutaura usiku hwapfuura. Kana Mwari vachinge vataura chirevo, ivo havakwanise kumboita zvakasiyana nechirevo ichocho. Ivo vanofanira kuchichengeta nemunzira yose.
What he said in Genesis is the same thing in Revelations and all the way through. He's God and that's all. And all of his words are true.
Izvo zvavakataura muna Genesis ndizvo zvimwe chete muna zvakazarurwa. Uye nemunzira yose. Ivo ndi Mwari. Uye ndizvo zvoga maona. Uye mashoko avo ose ndeechokwadi.
Now, we find out that when Jesus came, he found the teachers that had taken the word of God and had perverted it into suit themselves. They had taken the commandments of God and perverted it into a creed.
Zvino tinoona kuti Jesu paakauya, iye akawana vadzidzisi avo, vakange vatora shoko raMwari, uye vakange varicheyamisa, kuti zvienderane navo. Ivo vakange vatora mirayiro yaMwari, ndokuicheyamisa, kuva chitendwa.
Now remember, there's only one creator, and Satan is not a creator. What is sin? Sin is unrighteousness. And unrighteousness is righteousness perverted.
Zvinorangarirai, kune musiki mumwe chete, uye zvose, Satan haasi musiki. Chivi chii? Chivi kusarurama. Uye kusarurama ndiko, kururama, kwa cheyamiswa.
Maybe I'll make it clearer. You're a mixed congregation, you listen to your doctor, I'm your brother.
Zvichida, ndichazvijekesa zviri nani. Ivo vari, imi muri ungano yakasangana. Imi teererai kuna chiremba wenyu, ini ndiri hama yenyu.
For a man to live with his wife is righteousness. He married to her. The same act with another woman is death. One brings life, the other is death. See, unrighteousness is righteousness perverted. What is a lie is the truth misrepresented.
Kuti murume ararame nemudzimai wake, ikoko kururama. Iye akamuroora. Chiitiko chimwe chete nemumwe mudzimai. Rufu. Chimwe chinounza upenyu. Chimwe chacho rufu. Maona. Kusarurama. Ndiko kururama. Kwa cheyamiswa. Chii chinonzi nema. Ichocho. Ichokwadi. Chataurwa zvisizvo.
So that's what Jesus died, what all of us will get into as long as we take and add or take away from God's Word. It's perverting God's Word.
Saka ndizvo, zvakawanikwa naJesu. Uye, izvo isu tese, zvatichapinda mazviri, chero bedzi, tichibvisa, pamwe nekuwedzera, kana kubvisa kubva pashoko raMwari, ikoko kucheyamisa shoko raMwari.
So when Jesus came, he found out that they had taken God's word and perverted it and made a tradition of man. And he said, why do you with the change the word of God? By taking their traditions and changing the word of God, making it say something that it really did not say.
Saka Jesu paakauya, iye akaona kuti vakanga vatora shoko raMwari ndokuritsveyamisa, ndokugadzira tsika dzevanhu. Uye iye akati, sei imi, nedzenyutsi, muchishandura shoko raMwari. Kuburikidza nekutora tsika dzavo, uye vachishandura shoko raMwari, vachiriita kuti ritaure chimwe chinhu icho, charisina kunyatsotaura.
We find out that he found that in his day, and he found it here today. And him in the presence or in the person of Holy Spirit, the same God that always has been dwelling in his people in the form of the Holy Spirit, it witnesses out to the true believers that man perverts God's word to fit their creed instead of making their creed fit God's word.
Tinoona kuti iye, akawana izvozvo muzuva rake, uye, anozviwana, pano nhasi, uye iye, muhupo kana kuti, mumunhu wemweya mutsvene, Mwari mumwe chete uyo, akagara aripo, achigara mukati mevanhu vake, muchimiro chemweya mutsvene, anopupura kuburikidza nemumutendi wechokwadi, kuti vanhu vanocheyamisa shoko raMwari, kuti rienderane nechitendwa chavo, pachinzvimbo chekuti vaite kuti chitendwa chavo chienderane neshoko raMwari.
I want somebody to find the Apostles' Creed in the Bible. As we said today, I believe in the Holy Roman Catholic Church, the communion of saints. Anything communes with the dead is spiritualism.
Ndinoda kuti mumwe munhu awane chitendwa chevaapostora mubhaibheri. Sekuzvitaura kwatinozviita nhasi, ini ndinotenda muchechi tsvene yeRoma Katorike kuyanana kwevasande. Chero chinhu chipi zvacho chinoyanana nevakafa kunamata midzimu.
There's only one mediator between God and man. The man Christ Jesus, that's all. There's no other mediator. So anything they pervert, the things make an apostles' creed.
Panongova nemurevereri mumwe chete, pakati, paMwari nevanhu. Iye, murume Kristu Jesu. Ndizvo zvoga, hakuna mumwe murevereri. Saka chero chinhu, chipi, zvacho. Ivo, vanocheyamisa zvinhu zvacho. Vachigadzira chitendwa. Cheva apostora.
If the apostle had any creed, it's Acts 2:38. That's what they preached continually and pounded into the people. They must repentance towards God and so forth. That is, if there's any creed in the Bible, that would be it if the apostles used.
Daimo apostora aiva nechitendwa chipi zvacho. Chaive mabasa 2:38. Iye aive. Ndizvo zvavairamba vachiparidza nguva dzose. Uye. Nekurovedzera muvanhu. Ivo vanofanira kutendeuka kuna Mwari, uye zvimwe zvakadaro. Ndokunge kana paine chitendwa chipi zvacho muBhaibheri. Ndizvo zvachaizova. Icho chakashandiswa nevaapostora.
So they all the leadings of the Holy Spirit stayed with the word, and if any man or angel ever says anything contrary to the word, Galatians 1:8 said, let him be accursed. It must be the word of God.
Saka ivo, kutungamirirwa kwavo kwese nemweya mutsvene, kwakagara neshoko. Kana munhu upi zvake, kana mutumwa, akazongotaura chinhu chipi zvacho chinopesana neshoko raMwari. Vagaratia 1:8 yakati, regai ave akatukwa, rinofanira kunge riri shoko raMwari.
Paul said, if an angel from heaven comes to you with any other gospel than that which you've already heard, let him be accursed.
Paulo akati, kana mutumwa anobva kudenga akauya kwauri nerimwe vhangeri rakasiyana neiro ramakanzwa nechekare ngave akatukwa.
So we believe that heavens and earth will pass away, but God's word shall not pass away, because the word is God. God can't pass, creation will pass away, but God cannot pass away.
Saka tinotenda kuti matenga nenyika zvichapfuura, asi shoko raMwari haringapfuure, nekuti shoko ndi Mwari. Mwari havakwanise kupfuura. Zvisikwa zvichapfuura, asi Mwari havangapfuure.
No place for jokes. The pulpit is no place for jokes. I think the word of God should be preached from here with the solemnness of the heart, and we should remember.
Haisi nzvimbo yenyambo. Pulpit haisi nzvimbo yenyambo. Ndinofunga kuti shoko raMwari rinofanira kuparidzwa kubva pano mukuyeresa kwemoyo, uye tinofanira kuzvirangarira.
But just to say that, to make this point, the old donkey here somewhere in the south one time made a statement that he'd rather be standing on the word of God than standing in heaven.
Asi kungotaura izvozvo kuti nditaure pfungwa iyi. Mumwe mutema wekare, kuno pane imwe nzvimbo kumaodzanyemba, imwe nguva akachiita chirevo akati, zvaizova nani kuti iye ange akamira pashoko raMwari pane kumira kudenga.
They asked him why. I said, because both heaven and earth will pass away, but God's word shall not. That's right. We got to stay on the word.
Ivo vakamubvunza kuti sei. Iye akati, nekuti zvese denga nenyika zvichapfuura, asi shoko raMwari harizopfuuri. Ndizvozvo tinofanira kugara pashoko.
Jesus, when he came, he said, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you a divorce from your wife, but it wasn't so from the beginning. Now, we find out they took the commandments of God and made them of non-effect.
Jesu paakauya, iye akati, Moses, nekuda kwehukukutu wemoyo wenyu, akakutenderai kurambana nemudzimai wako. Asi, zvakanga zvisina kudaro kubva kumavambo. Zvino tinoona kuti vakanga vatora mirayiro yaMwari, uye vakaita kuti ishaiwe basa.
When Jesus came, he found people looking to the church for salvation. What did they get? Creed. Each denomination makes up its own creed. And then that's what he found, the people depending on the church for salvation, and they found man-made creeds.
Jesu paakauya, akawana vanhu vakatarisa kuchechi kuitira ruponeso. Chii chavakawana? Zvitendwa. Sangano rimwe nerimwe rinoumba chitendwa charo pacharo. Uye zvadaro, ndizvo zvaakawana vanhu vachivimba nechechi kuitira ruponeso. Uye vakawana zvitendwa zvakagadzirwa nevanhu.
And if he come today in person and talk to us, he'd find the same thing. Man making the word of God fit their denomination, giving them creeds, and there's no salvation in a creed if it's not the Bible.
Uye kana iye akauya nhasi pauzima, uye akataura nesu, aizowana chinhu chimwe chete, vanhu vachiita kuti shoko raMwari rienderane nesangano ravo, richivapa zvitendwa. Uye hamuna ruponeso muchitendwa kana risiri Bhaibheri.
Got to be Bible, because his word is all we have need of. It's his word. And his word, when he is the word of God is God. That's all. It's his word itself.
Rinofanira kuva Bhaibheri. Nekuti shoko rake ndiro zvese zvatinoda. Ishoko rake. Uye shoko rake kana iye ari shoko. Shoko raMwari ndi Mwari. Ndizvo zvoga. Ishoko rake pachake.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word still God. It's still God.
Iye ndi, pakutanga kwakanga kuine shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari, uye shoko richiri Mwari, iro richiri Mwari.
Now, we find out that when he come, he found the man then taking the commandments of God and making them of non-effect by taking the commandments of God and suiting it around to meet their creed, so it was of non-effect.
Zino, tinoona kuti paakauya, iye akaona varume ipapo vachitora mirayiro yaMwari, uye vachiita kuti ishaiwe basa, nekutora mirayiro yaMwari, nekuiitisa kuti ienderane zvitendwa zvavo. Saka iyo yakashaiwa basa.
And the church looked, the people looked to the church instead of looking to God's word. So therefore he said it wasn't so from the beginning.
Zvino church yakatarisa. Vanhu vakatarisa ku church pachinzvimbo chekutarisa kushoko raMwari. Saka naizvozvo iye akati zvakanga zvisina kudaro kubva kumavambo.
We find it the same today as I quoted you three times already this morning. And watching that clock, it makes me nervous. So I want to say this on, that this is true. Then in that day as it is now, and now as it was then, they holler out, where is God?
Tinozviwana zvakafanana nhasi. Sekutaura kwandaita, nechekare, kaviri kana katatu mangwana neano. Uye, ndichitarisa wachi iyoyo. Zvino ndiita kuti, ndi hute hute, saka ndi, ndinoda, kutaura izvi. Zvakadaro, kuti ichi ichokwadi, zvadaro muzuva iroro, zviri, sezva zviri zvino, uye zvino, zviri, sezva zvaive kareko. Iwo, vanodanidzira, Mwari, vari kupi?
Well, the very thing that they've left God when they left his word. That's the reason we have things the way we do today is because people left the word of God.
Saka chinu ichocho chacho chekuti ivo vakasiya Mwari pavakasiya shoko rake ndicho chikonzero tine zvinhu nenzira yatinoita nhasi imhaka yekuti vanhu vakasiya shoko raMwari.
If a doctor wrote a pharma prescription and you added something to it or take some away from it, you'd kill your patient. Right. You've got to keep it just the way it's wrote.
Kana chiremba akanyora magadzirirwo emushonga tsamba yemushonga uye iwe wowedzera chimwe chinhu kwairi kana kuti ukabvisa zvimwe kubva pairi unozouraya murwere wako ndizvo zvochaizvo unofanira kuichengeta sekunyorwa kwayakangoitwa.
There's enough antidote there to upset the poison, enough poison to kill the germ. And too much poison without the antidote would kill the patient, and too much antidote without the poison, what would it do? It would help your patient, so you've got to keep it right.
Mune mushonga wakakwana imomo wekudzikamisa chepfu. Chepfu yakakwana kuuraya utachiona. Uye chepfu yakawandisa mairi pasina mushonga. Zvinozouraya murwere. Uye mushonga wakawandisa usina chepfu. Waizoitei? Iwo hawaizobatsira murwere wako. Saka unofanira kuzvichengeta. Nemazo.
That's the way God's word is. It's God's prescription. Yes, brother, it's God's prescription to his people. Cure every sickness, every disease, sin and physical, whatever it may be, it's all met in God's word. Amen. It's God's word.
Uye, ndiyo nzira iri shoko raMwari. Iro, itsamba yemushonga yaMwari. Hongu hama. Iro, itsamba yemushonga yaMwari. Kuvanhu vake. Kurapa chirwere chose, hosha yese, chivi, nezvepanyama, chero zvipi, zvazvinogona kuve, zvose, zvinogadziriswa mushoko raMwari. Amen. Ishoko raMwari.
It was so at the beginning, it was so in the middle age, it's so in every age, and it's so this morning just the same as it was when he spoke it. Because it cannot deviate one speck, because it's God's word.
Rakanga rakadaro kumavambo. Rakanga rakadaro muzira repakati. Rakadaro muzira rega rega. Uye rakadaro mangwanani anu. Zvakangofanana nezvaraiva. Paakaritaura nekuti harikwanise kutsauka nepadiki zvapo. Nekuti ishoko raMwari.
Then people today, no wonder they cry out. Days of miracles is past. There's no such a thing as divine healing. Why do they do it? Because they took God's word and made their creed wrapped up in it, and they mixed the thing wrong, and they've got no power in there.
Zvino kavanhu nhasi, ndosaka vachidanidzira vachiti, mazuva ezvishamiso, akapfuura, hakuna chinhu chakadaro, chakaita sekupodza kwaMwari. Sei vachizviita, nekuti vakatora shoko raMwari, uye vakaita kuti chitendwa chavo, chinge chakaputirwa mariri, uye vakasanganisa chinhu chacho. Zvisiri izvo, uye ivo havana kana simba imomo.
If an angel, a bishop, an archbishop, or whatever it might be, come and change one word, it'll change the whole prescription. Let's say exactly what it says. What God said, let's leave it right like that.
Kana mutumwa, mu bishop, mu archbishop, kana kuti, chingava chiri ani zvacho, ouya zvino oshandura shoko rimwe chete. Zvino zoshandura tsamba yemushonga yose. Ngatigarei chaizvo, izvo. Nezvayakataura, izvo Mwari zvavakataura. Ngatizvisiyei zvakadaro saizvozvo.
The churches are gone today. They're all going to tantrum somewhere, making organizations, making denominations, bringing people after creeds instead of after Christ.
Machechi aparara nhasi. Varasika, vari mune kupengereka kune imwe nzvimbo. Vachigadzira mapoka, vachigadzira masangano, vachiunza vanhu kuzotevera zvitendwa pachinzvimbo chekuti vatevere Kristu.
I don't want no creed but Christ, no law but love, and no book but the Bible. That's exactly what we have. That's God's creed, it's God's prescription, it's God's antidote for sin, it's God's antidote for our healing, and it's God's power made manifest to us as we take the word in our lives.
Handidi kana chitendwa asi Kristu, kwete mutemo asi rudo, uye kwete buku asi Bhaibheri. Ndizvo chaizvo zvatiinazvo. Ndicho chitendwa chaMwari. Ndiyo tsamba yemushonga yaMwari. Ndiyo mushonga waMwari unorapa zvivi. Ndiyo mushonga waMwari wekupodzwa kwedu. Uye ndiro simba raMwari raratidzwa kwatiri apo patinotora shoko muupenyu hwedu.
Now, we find out that the answer out of that word is the God of Moses. The reason Moses stayed with God and the things was God was following Moses' prescription. Moses was following God's word.
Zino, tinoona kuti ivo, vano pindura. Vodani zira, vachi pindura. Ari piko, Mwari wa Moses. Chikonzero Moses, akagara na Mwari, uye zvinhu zvaivepo. Mwari, vaitevera tsamba yemushonga ya Moses. Moses aitevera shoko ra Mwari.
The way that Peter, James, and John hit the mark every time because that they followed the word.
Nzira iyo Petro, Jacobo, na Johane, vainanga chaipo nguva dzose nekuti ivo vaitevera shoko.
Here some time ago, everybody knows I like targets and shooting and so forth. And I had a little Model 70 Winchester. I stood out and at 50 yards on the target range, I drove 8 bullets through the same hole at 50 yards.
Pano imwe nguva yapfuura, munhu wese anoziva kuti ndinofarira kunanga nepfuti, nekupfuura nezvimwe zvakadaro. Uye ini, ndaive neModel 70 Winchester diki. Ndakamira kunze, uye pamayadhi 50 pachinambwe chekupfuura chipfuro. Ndakapfuura mabara masere nemuburi rimwe chete pamayadhi 50.
And it got out a little bit, Chuck. You have to fool with it and tinker with it and I like to do that kind of settle my nerves. And it got out. I couldn't make it come in. I thought it needed to rebed it.
Uye iyo, yakanga yopotsa zvishoma pakupfuura. Unofanira kutamba nayo, uye. Nekuedza kuigadzirisa. Uye ndinofarira kuzviita izvozvo. Zvinoita sekudzikamisa tsinga dzangu. Zvino, yakanga yopotsa. Handina kukwanisa kuiita kuti inange. Ndakafunga kuti yaida kugadziriswa pamutanda panogara mupongoro.
I sent it back to Winchester Company. They sent back and said, oh, Brother Branham or Mr. Branham has said, if that Winchester is one of the best, said it'll group an inch at 50 yards, at 25 yards, I mean. An inch at 25 yards, so that's the best you'll ever get. I know different.
Ndakaitumira ndichidzosera kukambani yeWinchester. Vakaidzosa, uye vakati, oh, hama Branham. Kana kuti, va Branham, vakati, kana, iyoyo, Winchester, nde imwe, yedzakanakisa. Vakati, inoita kuti mbumburu, dzinga dzakapararira mudenderedzwa, riri inji, imwe chete, pamayadhi makumi maviri, nemashanu, tinoreva kudaro. Riri inji, pamayadhi makumi maviri, nemashanu, vakati, ndizvo zvakanakisa zvamunozokwanisa kuita kuti ive ndaiziva zvakasiyana.
Noted 50 yards, I drove 8 straight tacks with it. So I knew that that was wrong. Now, that's when I couldn't rest till I got it back. Now it'll do the same thing.
Ini ndaiziva kuti pamayadhi makumi mashanu ndakapfura zvipfuro zvezvipikiri zvine misoro yakapamhama zvisere nayo. Saka ndaiziva kuti izvozvo zvaive zvisizvo. Zvino ndiyo nzira yacho. Uye handina kukwanisa kuzorora kusvikira ndaidzorera pakare. Zvino inozoita chinhu chimwe chete.
Now, I'm not one of these people who likes to hit the splatter of the church says so, so let's just stay with it. If the apostles, by the word of God, by the commandments of God, by the same Holy Ghost that we got, drove the tax to divine healing, to powers of God, if we'll stay with it, we know it's so bad, so stay till we zero in, that's all. Well, we know it's this one.
Zino ini, handisi mumwe wevanhu avo, vanofarira kurova, nekumwararidza. Church inotaura kudaro. Saka, ngatingogarei nazvo, kana vaapostora neshoko raMwari, nemirayiro yaMwari, nemweya mutsvene mumwe chete watinawo, vakapfuura zvipfuro zvekupodza kwaMwari, zvekumasimba aMwari, kana tikagara nazvo, tinoziva kuti ndizvo ipapo, saka garai kusvikira, tanyatsonanga, ndizvo zvoga nekuti tinoziva kuti zvakambozviita imwe nguva.
How is the days of miracles of past and Jesus Christ the same yesterday, today, and forever?
Uye, Jesu Kristu, umwe chete, zuro nasi na kusinga peri.
How can that God be dead that raised again the life forevermore? How can we make it to a creed when God has no creed?
Ko, zvingaite sei kuti Mwari iyeye, ave akafa, uyo akamuka zvekare. Uye, ari mupenyu nekusinga peri. Ko, tingazviita sei kuva chitendwa apo Mwari vasina chitendwa.
God is a person. God dwells within his church. And you are his church. If you've been born again and filled with the Holy Ghost, you are God's church. God dwells in you. He tabernacles with you.
Mwari munhu, Mwari vanogara mukati mechechi yavo, uye imi muri chechi yavo. Kana iwe wakaberekwa patsva, uye wakazadzwa nemweya mutsvene, uri chechi yaMwari. Mwari vanogara mune yako, ivo vanogara munewe.
When God came down, was made flesh and dwelt among us, what did he do? He spread his tent amongst human beings. He crossed his path from God to man to become that man might become like him. Or he become me that through his grace I might become him.
Mwari pavakaburuka vakaitwa nyama uye vakagara pakati pedu. Chii chavakaita? Ivo, vakawarira tende ravo pakati pevanhu. Ivo, vakayambutsa chimiro chavo kubva pakuva Mwari vachiva munhu kuti munhu akwanise kuvasa ivo. Ivo, vakava ini kuti kuburikidza nenyasha dzavo ndikwanise kuva ivo.
Oh, what a great thing. We'll never understand what it was. No wonder people call out today, what is God? Get back to the Word. Get back to the beginning.
Oh, chini chikuru zvakadini. Hatimbofi, takanzwisisa kuti chaive chii. Ndosaka vanhu vachidanidzira nhasi. Ko, Mwari, vari kupiko? Dzokerai kushoko. Dzokerai kumavambo.
In the beginning he said to his disciples, go ye into all the world and preach the gospel, these signs shall follow them that believe. That was it. Get back to that same word, it'll produce the same thing.
Pakutanga iye akati kuvadzidzi vake, endai munyika yose muparidze evangeri, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Ndizvo zvazvaive, dzokerai kushoko rimwe chete iroro, uye iro richaburitsa chinhu chimwe chete.
They followed that word and it zeroed in and drove the tax-ever promise that God made was made manifest.
Vakatevera shoko iroro. Uye, iro, rikanyatso nanga ndokupfura zvipfuro. Chipfuro chega-chega, vimbiso yega-yega. Iyo, yakaitwa naMwari, yakaratidzwa.
If we'll get back that same word, it'll drive the same tax, do the same miracles, perform the same things, make the same lives, make the same creatures. Raise the dead, heal the sick, cast out the devil, see visions, prophesy.
Kana tikadzokera kushoko rimwe chete iroro, rinozopfuura zvipfuro zvimwe chete, roita zvishamiso zvimwe chete, roita zvinhu zvimwe chete, rogadzira upenyu humwe chete, rogadzira chisikwa chimwe chete, romutsa vakafa, ropodza vanorwara, rodzinga madimoni, roona zviratidzo, roporofita.
It's the same gospel that drove the tax in. It will get back to the same, like get the gun back in the same condition it was at the first place. The vibrations all out of it. It'll zero and pull it back straight.
Ndiro vangeri rimwe chete, iro. Rakafura chipfuro ipapo. Kana, tikazodzoka. Kune rimwe chete. Zvakaita sekudzorera pfuti. Muchinano chimwe chete. Chayakanga iri pakutanga. Kakugwina gwina. Kese kabva, mairi. Iyo, inozonyatso, nangisa mbumburu, zvakananga chaizvo.
And if we get all the vibrations of unbelief out of us, God, what will zero? That's it was. That's the first beginning. That's exactly right. It'll zero every time.
Uye kana tikabvisa, kakugwina gwina kese kekusatenda, kubva matiri, shoko ramwari, rinozonyatso nanga chaizvo. Sezvo rakanga richingova, pamavambo, epakutanga. Ndizvo zvochaizvo. Iro, rinozonyatsonanga nguva dzose.
If it did once, it'll do it again. Don't be satisfied with a creed or something. Stay right there until the word zero.
Rakazviita kamwe, richazviita zvekare. Rega kugutsikana nechitendwa kana chimwe chinhu. Gara ipapo chaipo, kusvikira shoko. Ranyatsonanga.
It reminds me of time when the mother and father, foster father of our Lord Jesus, had taken him up to the Pentecostal feast, and they went 3 days journey, and finally they missed him. they couldn't find him.
Zvinondirangaridza, nezvenguva apo, amai nababa, kana kuti, vamwe baba vairera, Ishe wedu Jesu, vakanga vamutora, kuenda kumutambo wePentecost, uye ivo, vakaenda rwendo, rwemazuva matatu, uye, pekupedzisira, vakamushayiwa, ivo, Iwo, havana kukwanisa kumuwana.
That's where the church has gone now. It's gone more. It's gone about 2,000 year journey and missing. There is the signs everywhere appearing of his coming, and they say, where is God? Where is God? What become of him?
Ndicho chinambwe, chafambwa nechechi zvino. Iyo yafamba, zvakawedzerwa. Iyo yafamba rwendo. Rungaite, zviuru zviviri zvemakore. Uye, ndokumushaiwa. Hezvino izvi. Pane zviratidzo. Kwese kwese, zviri kuoneka. Zvekuuya kwake. Uye, ivo vanoti, Mwari, vari kupi? Mwari, vari kupi? Chii chakaitika? Kwavari.
Did you notice Mary and Joseph searched for him among their kinfolks, but they found him not? Today we go back to see if the Methodists has got him, the Baptists has got him, the Presbyterians or the Luthers.
Makacherechedza here, Maria na Josepha vakamutsvaga pakati pehama dzavo. Asi, havana kumuwana. Nasi tinodzokera. Kunoona kuti, ma Methodist, vakamuwana here, ma Baptist, vakamuwana here, ma Presbyterian, kana ma Lutheran.
No, sir, they didn't find him, neither will we find him today. No matter how much we try to go back and revise one of them old dead denominations, we'll never do it.
Kwete changamiri, havana kumuwana, kana nesuo, atisi kuzomuwana nasi. Hazvina basa kuti tinoedza. Zvakadini? Kudzokera uye togadzirisa rimwe remasangano aya ekare akafa hatimbofa takazviita.
What did they find him? Where they left him?
Amen.
Think I'm a holy Lord. I guess I am. You find him just like they did. Where they left him? Where they left him, that's where they found him. That's where the church will find him.
Ndekupi? Kovaka muwana? Kovaka musia? Hallelujah! Munofunga kuti, ndiri muumburuki mchene. Ndinofungi zira kuti, ndiri. Iwe, uchamuwana. Sisa vaka ngoita. Uko, kwa vaka musia. Uko, kwa vaka musia, ndiko kwa vaka muwana. Ndiko uko, church, kwa ichamuwana.
Where do they leave him? At the Pentecostal feast. Where will the church find him? Back at the Pentecostal feast. Where they left him at? When they pulled away from the doctrine of the apostles and so forth back in them early ages back there, they pulled away from it and formed their own creeds and started the Nicolaitan doctrine, formed the Catholic Church, organized a religion of what called the Christian religion.
Ndekupi? Kwa vaka musia? pamutambo we Pentecost, ko church ichamuwana kupi. Kumashure kumutambo we Pentecost, uko kwa vaka musia, apo. Pababuda kuva, pazizi so yeva apostola, nejuma shakadaro, kare, mune ae mazera, epakutanga kare ikoko, vakabuda kuva payiri, ndoku umba jitendwa javo, pachavo, uye, ndoku tanga ziziso, yechi niko raiti. Vaka umba chechi ye katolike, vaka ronga chinamato, che. Checha inzi, chinamato, chechi kristu.
From that they've organized and broke down the things that brought all the Christians into creeds and so forth and mixed it all up till it's just the same conglomeration that he found when he comes. Exactly.
Zino, kuva ipapo, iwa vakaita sangano, uye, vaka putzira pasi, zin. Vakaunza makristi ese muzvitendwa nezvimwe zvakadaro uye vakazvisanganisa zvose kusvikira zvangova masanganiswa mamwe chete ayo aakawana paakauya ndizvozvo chaizvo.
To the beginning where we left him, when he was powerful, when he raised the dead and healed the sick and cast out devils. Back to the beginning where we left him.
Kudzokera pakutanga apo patakamusiya apo paiva nesimba rakawanda kwazvo apo paakamutsa vakafa uye ndokupodza vanorwara pamwe nekudzinga madhimoni ndizvozvo kudzokera kumavambo uko kwatakamusiya. Iyo vanoti ko iye ari kupi, ari pamwe nema Methodist here, ari pamwe nema Baptist here, kana kuti ari pamwe nema Pentecost here. Kwete changamire, tokerai kunemava, kwete sangano re Pentecost. Sangano re Pentecost iroro izita.
That's right. Who can organize Pentecost? Tell me, Pentecost is not an organization. Pentecost is an experience to any believer. That's what you want.
Ndiani anogona kuita Pentecost ive sangano? Ndiudzei, Pentecost haisi sangano. Pentecost chiitiko kune mutendi upi zvake anoda kuchigamuchira. Dzokerai kuchiitiko, kwete kudzokera kusangano, asi kudzokera kuchiitiko. Pentecost chiitiko.
Let me tell you something. You look at the fruit the Pentecostal churches are bearing today, you'll find out they are not started from the beginning. Arguing, fussing, stewing, upside down, pulling for this and pulling for that. Jesus said in John 14, or John 15, I am the vine, ye are the branches. Is that right?
Regai ndi kuudzei chimwe chinhu. Imi, tarisai muchero uyu, uri kuberekwa nechechi dzePentecost nhasi. Imi, muchaona kuti havana kutanga vachibva kumavambo kuitirana nharo kukakavadzana kutsamwisana zvakapiduguka vachidhonzerana izvi uye nekudhonzerana izvo. Jesu akati muna Johane 14 kana kuti Johane 15, ndiri muzambiringa imi muri matavi. Ndizvozvo here?
Now you farmers, you Texans, Louisianans, and what you may be here, anyone who's got common sense that ever seen a vine grow, know that the vine does not bear fruit.
Zvino imi varimi, imi veku Texas, veku Louisiana, uye chero izvo zvamungave muri pano, chero munhu upi zvake anofunga zvakanaka akamboona muzambiringa uchikura, akaziva kuti muzambiringa haubereke michero.
The branches of the vine is what bears fruit, but it gets its life from the vine. Jesus is our resource of life.
Amen.
Yes, sir. Now, we'll notice then if Jesus is the resource of our life and he's the true vine.
Matavi emuzambiringa ndiyo anobereka michero, asi anowana upenyu hwawo kubva pamuzambiringa. Jesu ndiye chitubu chedu cheupenyu hwangu changamire. Zvino tichacherechedza ipapo kana Jesu ari chitubu cheupenyu hwedu, zvadaro ndiye muzambiringa wechokwadi.
The very life that's in the vine is in the branch. And if that vine puts forth a first branch, and that branch is a bunch of grapes comes forth on it, another branch, it will be a bunch of grapes.
Upenyu wacho chaiwo huri mumuzambiringa ndiwo huri mubazi. Zvino kana muzambiringa iwoyo ukabereka davi rekutanga uye davi iroro pane chisumbu chemazambiringa anobuda pariri. Kana ukazomboburitsa rimwe davi rinenge rine chisumbu chemazambiringa.
It'll put forth another branch, it'll be a bunch of grapes. And it'll be the same kind of branch all to the end of the vine. Amen. Oh, God. Amen.
Iyo, uchaburitsa rimwe davi. Rinozova chisumbu chemazambiringa. Uye iro, rinenge riri davi. Remando imwe chete, kusvikira kumagumo emuzambiringa. Oh, Mwari. Zvino, ndinoda hafu yangu yeawa. Ndave, kuchingogadzirira kuchichirova. Amen.
Every time that vine puts forth a branch, it'll be like the first branch. Yes. Why? Because the life that's in the vine will put forth the same type of branch.
Nguva yose muzambiringa iwoyo. Paunoburisa davi, rinenge rakaita sedavi rekutanga. Sei, nekuti upenyu uri mumuzambiringa. Uchaunza mhando imwe chete yedavi.
If the first vine falls grapes, the next won't bring pumpkins. The next won't bring citrus fruit. And then after a while on down like that, it won't do it.
Kana muzambiringa wokutanga, wakabereka mazambiringa. Unotevera, haubereki mananga. Unotevera, haunze muchero, wemusitras. Uye zvadaro, mushure mechinguva. Zvichidzika, zvakadaro, hauzozviiti.
If the true vine puts forth a branch, and if Jesus is the branch, and the first of the vine, and the first branch that brought forth, they wrote a book of Acts after it. Is that right?
Kana muzambiringa wechokwadi, ukaburisa davi. Uye kana, Jesu, ndiye davi, pane wakutanga, kana kuti muzambiringa. Uye davi rokutanga, iro, rakabereka. Vakanyora, buku remabasa mushure maro. Ndizvo zvo here?
The Pentecostal church. The real Pentecostal church. And it wrote a book of Acts with signs and wonders following the believers. If that real true vine brings forth another true branch, they'll write a book of Acts behind it. Yes, sir.
Church ye Pentecost. Church chaiyo ye Pentecost. Uye, yakanyora buku remabasa. Nezviratidzo. Nezvishamiso zvichitevera mutendi. Kana muzambiringa iwoyo chaiwo, wechokwadi ukaburitsa rimwe davi rechokwadi, vanozonyora bhuku remabasa kumashure kwaro, hongu changamire.
You're in Arizona, and I was looking at a tree in a man's yard, a citrus tree. It had 9 different kinds of fruit on one tree. It was.
Muno muArizona, kuita nguva refu yadarika, ndakanga ndakatarisa pamuti, muchivanze. Chemungwe murume, muti wa musitras. Waivene mando fumbamwe, zemichero, pa muti mumwe chete. Ndizo za waive.
Every one of them was a different fruit. It was an orange tree to begin with, but it had pomegranates, it had lemons, it had grapefruit, all different kinds of citrus fruit. Why? They were grafted in there.
Mumwe ne mumwe wawo, waive muchero wakasiana. Iwo, wakanga uri muti wa maranjis, chekutanga. Asi wakanga une matamba, wakanga une maremani, wakanga une magirepi furutu. Mando, zese dzakasiyane dzemichero, yemi citrus. Sei, yakange yakadzimikirwa imomo.
They were living off of the life of that tree, but they could not bring nothing but what they want. They couldn't bring oranges because they were grafted vines. But every time that tree brought forth a true branch from itself, it was an orange tree. An orange is it bore.
Airarama kubva pahupenyu wemuti iwoyo. Asi, hapana chimwe chaaikwanisa kubereka kunze kwezvaaiva. Haaikwanisa kuunza maranjisi nekuti iwo muzambiringa wakadzimikirwa. Asi, nguva yose muti iwoyo pawaiburitsa davi rechokwadi kubva mauri pachao. Waive muti wemaranjisi uye waibereka maranjisi.
That's the way today we've grafted Methodist, Baptist, Presbyterian, God and living off of the strength of it. But it can't bear nothing but creeds and denominations.
Ndizvo zvazviri nhasi. Takadzimikira muzambiringa weMethodist, Baptist, Presbyterian, muzambiringa wechokwadi, uye ichirarama kubva pasimba rao. Asi hapana chimwe chaunogona kubereka kunze kuchitendwa pamwe nesangano.
But if that fire ever put forth another place, it'll be interdenominational power with the Holy Ghost, just exactly like it was on the day of Pentecost. Back to the beginning.
Asi kana muzambiringa iwoyo ukazomboburitsa rimwe davi rinenge riri richisanganisira masangano ese richifambiswa nemweya mutsvene zvichingova chaizvo sezvazvaive pazuva repentecost kudzokera pakutanga. Amen. Zviri nani ndichisiya. Amen.
That fire never puts forth another branch. It'll be just like it was at the beginning. We graft all kinds of church creeds into it.
Kana muzambiringa iwoyo ukazoburitsa rimwe davi rinozenge rakangoita chaizvo sezvaraive pakutanga. Isu tinodzimikira mhando dzese dzezvitendwa zvechurch mauri.
Baptist, Methodist, Pentecostal, Presbyterian, Lutheran, Baptist, and the everyone Baptist fruit, Methodist fruit, Pentecostal fruit, and everything else. But when it comes back, if that fire brings forth another true branch, it'll bear Holy Ghost fruit.
Amen.
Amen.
Baptist, Methodist, Pentecost, Presbyterian, Lutheran, Baptist, uye, rimwe nerimwe, rinobereka muchero, wechi Baptist, muchero, wechi Methodist, muchero, wechi Pentecost, nezvimwe zvese, asi kana uchinge, wadzoka, kana muzambiringa iwoyo, ukazoburitsa rimwe davi rechokwadi, iro, rinozobereka, chibereko chemweya mutsvene. Amen. Iro, rinozo.
They say, well, we are a Methodist. It wasn't so from the beginning. We are Baptist, it wasn't so from the beginning. We are Presbyterian, it wasn't so from the beginning. We don't believe in speaking in tongues, it wasn't so from the beginning. We don't believe in divine healing in our church, it wasn't so from the beginning.
Iyo vanoti, zvakanaka, isu, tirima Methodist, zvakanga zvisina kudaro, kubva pamavambo. Tirima Baptist, zvakanga zvisina kudaro, kubva pamavambo. Tirima Presbyterian, zvakanga zvisina kudaro kubva pamavambo. Hatitende mukutaura nendimi. Zvakanga zvisina kudaro kubva pamavambo. Hatitende mukupodza kwaMwari muchurch medu. Zvakanga zvisina kudaro kubva pamavambo.
Hallelujah! All we need today is something back to the beginning again. Back to the beginning. Hallelujah! My time's up. Let's pray.
Hallelujah! Zvatinoda nhasi chimwe chinhu chekudzokera pamavambo zvakare. Kudzokera pamavambo. Hallelujah. Nguva yangu yakwana. Ngatinamatei.
Lord Jesus, oh, may I live to see the day that the church goes back to the beginning. Feel this little place this morning. Function out as this little pastor here, Lord, and these others. Give us of our glory. Give us of our grace. Give us a meaning here, Lord.
Isha Jesu. Oh, ndainderarama kuti ndione zuva iro church. Paino dzokera pamavambo. Zviitei ishe. Zadzai nzvimbo diki ino mangwanani ano. Zodzai mufundisi mudiki uyu pano ishe. Evamwe ava. Tipeiwo kubwinya kwenyu. Tipeiwo nyasha dzenyu. Tipeiwo musangano pano ishe.
Let us forget about other things and go back to the beginning. Boy, we know that our master speaks in our hearts this morning. Get these grafted vines away from the heart.
Regai tikanganwe pamusoro pezvimwe zvinhu. Uye todzokera kumavambo, nekuti tinoziva kuti tenzi wedu anotaura mumoyo yedu mangwanani ano. Visai, mizambiringa ii, yakadzimikirwa kubva ipapo.
Separate yourself from unbelief. Go back to the beginning. That's where it was sold. And Lord, we want everything sold from the beginning.
Zvipatsanure ipachenyu, kubva, pane kusatenda. Dzokerai kumavambo, ndiko kwazvaive zvakadaro, uye ishe. Tinoda zvinhu zvese kuti zvinge zvakadaro kubva kumavambo.
Lord, let our experience, if we've never had it yet till this morning, if there's someone sitting here who's never had that beginning spirit experience and got that same spirit that poured out on the beginning. Why should we take a substitute?
Ishe, regai chitiko chedu, kana taka mbova nacho kusikira mangwanani anu, kana paine mungwe munu, akagara pano uye, asina kumbovira, akava nechitiko, chepama vambo chemwea, uye nekuwa na mwea, mungwe chete, uyo wakadururwa pamavambo. Ko, tikatorerei icho, chinotsiva.
Why should we take something fanaticism? Why should we take some radical, cold, formal, indifferent creed? When the Pentecostal skies are full of the real, genuine article, why take a substitute?
Ko, tingatorerei chimwe chinhu, chakupengereka. Ko, tingatorerei chitendwa, chakapfuurira mweru, chakatonora, chetsika, chisina hanya, apo, matenga ePentecost, akazara nechinhu chaicho chechokwadi. Ko, tingatorerei chinotsiva.
Lord, let's go back to the beginning and receive it like they did at the beginning and have the same works, signs, wonders that bears the same fruit, love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience.
Ishe, regai tidzokere kumavambo. Uye, tiugamuchire, sezvo vakaita pakutanga. Uye tova, nezvimwe chete, mabasa, zviratidzo, zvishamiso. Zvinobereka, zvibereko, zvimwe chete, rudo, mufaro, rugare, kutsungurira. Runako, unyoro, kupfava, moyo murefu.
God grant, hear us, Father, for we commit this little church and this revival to you in your hands in the name of Jesus Christ. Amen.
Mwari zvipeiwo. Tinzweiwo, Baba, nekuti. Tinokumikidza church diki ino. Uye, nerumutsiriro, runo kwa muri. Muruoko rwenyu, nemuzita ra Jesu Kristu. Amen.
God bless you. I hate to have to run, but at 11 now, I see the light.
Mwari vakuropa fadzei. Tinovenga zvekungenda mhanya, asi. Zadarika 11 zvino. Ndichakuonai manheru ano. Ndatenda.